tine iye tinoti cream chaiyo. Tine vakomana vanokwanisa kutamba kunyika kwavo uye vachikwanisa kutamba kumaklabhu kwavo. Vakatarisa Vincent Abubakar anova captain weCameroon. Ndiye akanga zvakare ari top goal scorer last edition yeNations Cup. Mukomana iye ndinodaira kuti gore rino zvakare achange achikwikwidza nekuti anokwanisa kumira pakanaka nguva dzose uyezve vamwe vake vanotamba navo vanomunzwisisa. Then toya pane mukomana anotambira Guinea anonzi Seu Giresse ari kugoresa chaizvo kuGermany uko handinyatsoziva hangu kuti anogona kuzotamba sezvaanoita here ari kuclub kwake kuStuttgart kana akuGuinea. But panyaya yekutamba zvakanaka mazuva aperaya ya mukomana ari kuona gedhi iyeyo.
Ko vakomana vagara vachishura mara vana Sadio Mane ana Mo Salah nevamwe?
Ukatarisa mukomana Sadio Mane kuSenegal, uyu mukomana anotozivikanwa ende nguva yese yaanotamba kuSenegal vanenge vakatomutarisira uye havarasise, akasamwisa anocreata. Then kouya wedu Mohamed Salah mukomana wepaLiverpool, mukomana uyu ndofunga makangoona zvaakasiya aita asati auya kuNations Cup. Fomu yacho yaainayo yakanyanyisa. Dambudziko rinozongoita timu yake nderekuti haitambe zvakanaka zvakanyanyonaka kana kuri kuNations Cup. Ikakwanisa kubuda mugurupu ravo, ndinodaira kuti mukomana iyeye anenge aripo achikwikwidza chaizvo. Then inini wandinofungira zvangu kuti achakurira vamwe vese ndi Victor Osimhen weNigeria.
Nechikonzero chei?
Mukomana uyu ndakatoona ini kuti fomu yake haisiyani kana ari kuclub Napoli kana kuti ari kunational team. Akangouya kunational team anongotamba sezvaanoita kuNapoli. Ende chinonyanyofadza patimu yeNigeria ndechekuti vamwe vanotamba navo vanomunzwisisa uyezve vanomutemba. Saka ndinoti pavatambi vese variko, Victor Osimhen ndiye achaita number one. Kana ana Mohamed Salah vakapfuura mugurupu ravaine Ghana iro, ndinoona Mohamed Salah achazopa makwikwi chaizvo akanyanya kuna Victor Osimhen.